parizvi nesisi veplatform for Wicked Development Trust tiri kushandawo zvakasimbarara nevari kutungamirira project inonzi Go Fund Cyclone Idai.
Project iyi yakatarisana nei?
Iyi project iyi ndeipfuru yemari iri kubva from Well-Wishers and it's a fund inenge ichitarisira kubatsira reconstruction process. Reconstruction process ivari kunyanya kubata zvakanyanya madambudziko akaitika muzvikoro tichitarisa mabuildings kuti tine infrastructure yemuzvikoro yakabva tine zvikoro zvakabva marata kana kubva midhuri uyezve tine vana vechikoro vasingasakwanisi kunodzidza nekuti vabereki vavo vakaafrictwa necyclone Idai kana kuti havasa kunyanya vaya vanenge vachifanira kunge vachinyora bvunzo dzeo level kana bvunzo dzeadvanced level paform 6 vanhu vazhinji vaya vanhu vatoadisplaced vasiri kunzvimbo vanga vagara vachishanda.
Inofamba sei project iyi?
Mashandira enda project iyi ndiyekuti vanenge vachiidentify saka zvise platform for development. Basa redu nderekuchiona kuti zvikoro zvipi zvakaafektwa kana kuti vana vapi vatinenge tichiita inonzi profiling tichitarisa tinoenda kupavari tionesa kubvunzurudza nhoroondo yezvavakasangana nazvo kana vabereki vavo toona kuti vane kodzero dzakadii. Saka zvise platform for Wicked Development tinenge tirisi vanenge vachizoapprova kana kuita recommend kuti uyu anokodzera kubatsirwa semwana wechikoro nenyaya yenhoroondo yake yakadai. Kana ichi chikoro ichi chinobvisirwa kubatsirwa nekuti izvi zvakaitika zvechokwadi.
Pane vamunoshanda navo here muhurumende kana kuti mamwe masangano akazvimiririra?
Project iyi inoshanda ichiremekedza utungamiriri hwenharaunda sekuti muchipinge inenge ichishanda ichibva papera pamukuru wecivil protection unit vanenge vari DA ndozvavanoita zvevari kuchimani mani